maitikiro azvinoita ndezvekuti kana kune major conference kana kuti a major sporting event, infrastructure yemaguta anohosta event anoshandwa nehurumende tichishandisa national budget. Saka secity zvinogona kuva zvisinganyatsofamba zvakanaka kutora mari dzemaratepayer wopreparer for conference yenyika yese. Saka hurumende iri kugadzirisa maroads, iri kugadzirisa mafacilities achange achishandiswa nemavisitors international conference iyi. Saka ndizvo zvinoitika nyika dzese. South Africa payaita World Cup, cabinet chaiyo ndo yaitoronga kuvaka mastadium nemabus stop nepachagara vanoshanyira. Ndo zvakangofanana nezviri kuitika muZimbabwe. Kana SADC iri kuuya kwechinguva ichi, hurumende ichange ichibata basa nesimba kuitira kuti mavisitors ange achigara zvakanaka uye vachishandisa budget renyika.
Saka mari dziri kubhadharwa nevagari dzinozoita basa rei vamafume mukanzuro?
Mari dzevagari vemuHarare ndedzekugadzira maroads ekumba kwavo, dzekutakura marara nezvimwe zvatinenge takaisa mubudget. SADC summit yanga isiri mubudget yecity council. SADC summit iri mubudget rehurumende. Saka isusu tinotambira kubetserana kwatiri kuita nehurumende kuti tigashire mavisitors edu muna August.
Koimi sekanzuru, mune zvamuri kuitawo here ipapa pabasa iri kana kuti mangosira zvese kuhurumende?
Panoitika humwe newowo uri kutambirwawo, unotsvagawo paunobata napo kushongedza musha. Nokuti paunenge wadaidza vamwe kuti ngatiitei humwe kuno, haufanirwi kuzogara iwewe woti zvichaitwa nevakwaba mukuru kana kuti nevakwasekuru nevavakidzani. Nesivo seguta reHarare tiri kushishi nebarira mhanya kuti tigadzirisewo musha wedu unge wakashongedzeka panouya vanotishanyira. Tiri kufambawo tichiita kuti pawanike mvura, marara atorwe, nekuchengetedzawo nzvimbo dzedu dzakanaka dzichava idzo dzinofambirwa nevanenge vatishanyira. Saka kushandira pamwe toona kuti tosvika papi, topfuurira mberi chero mavisita aenda, kuti tirambe takashongedza musha wedu unge wakanaka.